Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 8/2023. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabielections mangwana achange aine mazita enhengo dzaro sezvo rakakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court richipikisa mutongo weHigh Court wane zuro. Zimbabwe Electoral Commission inoti yagadzirira zvakakwana sarudzo dzemabielections dziri kumangwana uye yatodhinda mapepa ekuvhotesa matsva. Zimbabwe inocherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day iro riri konesvondo. Zimbabwe Human Rights Commission ichikurudzira hurumende kuita zvakawanda mukuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabielection mangwana achange aine mazita enhengo dzaro sezvo rakakwira kudare reSupreme Court richipikisa zvakaturwa nedare reHigh Court zvekuti nhengo dzakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu dzibviswe pamapepa ekuvhotesa. Asi Zimbabwe Electoral Commission inoti yakatodhinda mapepa matsva ekuvhotesa asina mazita enhengo idzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mutauriri weTriple C vaPromise Mukwananzi vati vari kutarisira kuti zeke haisi kuzobvisa nhengo dzavo pamapepa ekuvhotesa, kwese kuchaitwa sarudzo idzi mangwana.
Taseva zeki neapiwu yedu kubva kuSupreme Court inosendeka padivi decision yangatogwa neHigh Court yekuti isisu hatifaniri makandidhetsi edu yeTriple C hafaniri ngari pabalot. Naizvozvo tinoda kuzivisa nyika kuti makandidhetsi edu ari pabalot, achange ari pabalot mangwana. Vanhu vabude muuwandu hwavo mumaconstituencies ane maby-elections vanovhotera makandidhetsi eTriple C inotungamirwa nababa advocate Nelson Chamisa anova ndiye mutungamiri wechokwadi weTriple C.
Asi mutevedzi dziri wasachigaro vezek vaRodney Kiwa vaudza Studio 7 kuti vatodhinda mapepa ekuvhotera matsva achashandiswa mangwana asina nhengo dzeTriple C idzi. Vatiwo mapepa ekuvhotera aya atoendeswa kunzvimbo dzose dzichaitwa sarudzo idzi mangwana.
Mabharati pepa edu matsva atove kunzvimbo dzese kuvhaibhiriji kuvawayo ringa rupani atove kuizvozvo. Saka zvose zviri kuteko kuti tiite sarudzo yacho mangwana.
Kunyange hazvo pamutongo wakabuda nezuro vari kukwikwidza vakamirira Triple C kumabvuku tafara vamunyaradzi Fibion kufa hakutizwi zita ravo rakanga risipo pavanhu vari kunzi vasakwikwidza sezvo vakadzingwa navachavangu. Mutongo uyu wagadziriswa nhasi nedare reHigh Court zita ravo rakawedzerwa pavanhu makumi maviri nevaviri vaivepo nezuro. Izvi zvavaikureva kuti vakufa hakutizwi havachakwanisi kukwikwidzana navaScott kupwanya VZNPF. Vachabangu vanogarotaura kuvatori venhau kuti vakufa hakutizwi vaisafanirwa kudzingwa kudare reNational Assembly vachiti vakadzingwa nemhosho yakaitika inofanirwa kugadziriswa. Vanotungamirira nyaya dzekugadzirira sarudzo muTriple C vaIan Makone avo vakadzingwawo pachigaro chameya weHarare vati vari kushamiswa kuti kunyange kumabvukuta fara kurwara nengo yavo vamunyaradzi kufa hakutiswi vasangana nedambudziko rekurambidzwa kukukwidza vamakone vati vanhu vekumabvukuta fara sevamwe vese kumatunhu kune sarudzo mangwana vanofanirwa kupiwa mukana wokutsvaga mumiririri wavanoda
vachinge vaita saizvozvo zvizeni tinongopinda mudare rimwe chete iro apiro yedu yataisaiyo kusupreme court kuti vanofanira kuti ikodzero dzavo dzokuti vange vachivhoterwa mangwana ende ikodzero yevanhu vekumabvuku kuti vavhotere vanhu vavanoda
Gweta ravasengezo Chabangu vanxova nesitole nezuro vakaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo dzimwe nengo dzeTripleC dziri kupikisa kudarire pamusoro-soro mutongo weHigh Court uyu hazvibvisi mutongo uyu.
Hazvibvisi mutongo uripo. Zvinenge zvichireva kuti mutongo wagara uripo unotoenderera mberi. Sezvatiri kutaura nhasi kuti election ichaenderera mberi up until Supreme Court yaita seyainterfere.
Asi Gweta uye vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti zvichitariswa mutemo uye matongerwo akamboitwa dzimwe nyaya kumashure kana mutongo wapikiswa kudarire pamusoro mutongo unenge wapiwa nedarire pasi unombosendekwa
nyika isi darire mhosva ende unofanira kuchiterawo mutemo iripo saka mafungiro angu ndeyekuti veTripleC vangavabviswa ballot paper pa vakangwa faila appeal yao election inofanira kunge ichiitwa ivo vachi participate avo nokuti zvakukanganisawo avari kunovhota nokuti havachaziva kuti voenda kunovhota here kana kuti voregera kunovhota
nyanzvi mune zvesarudzo uye vari mukuru wesangano rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vati zviri kuitika izvi kumbunyikidzwa kwekodzero dzevavhoti
vanodzinyirwa zvakanyanya vanova vanhu vanoitwa padisadvantage nenyaya yekuti zvido zvavo zvinenge zvichimbunyikidzwa tinongodzokera futi zvakare kuti hurumende yatinayo ihurumende iri kumbunyikidza vanhu haisi hurumende yevanhu
sarudzo dzamangwana dziri kuitwa kusarudza nhengo dzenational assembly mumatunhu mapfumbamwe nemakanzuru gumi nemana kunyange hazvo TripleC ichiti zviri kuitika izvi mabasa ebato reZANU-PF ZANU-PF inogara kutaura kuti hainei nechekuita nezviri kuitika mubato rinopikisa iri uye kumatare edzimhosva ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
zvichakadaro Zimbabwe Electoral Commission inoti yagadzirira zvakakwana sarudzo dzemabielections dziri kumangwana uye yatoendesa zvikwanisiro zvose zvinodiwa musarudzo idzi kusanganisira mapepa ekuvhotesa kumatunhu ane sarudzo ngatinzwei mutevedzeri wasachigaro weZEC Ambassador Rodney Kiwa vachitsanangura
takagadzirira zvose zviripo zvokuti sarudzo dziitike mangwana mugovera 9 August maballot paper edu matsva atoverwe kuZimbabwe dzese by bridge Bulawayo Binga Lupane atove kuizvozvo saka zvose zviri test kuti tiite sarudzo yacho mangwana
matsva amuri kutaura ndiwo hanzi abviswe nhengo dzisiri kukwikwidza dziya nedare munoona vanhu vachibuda here tichinzwa vamwe vachiti havasi tonyatsoziva kuti zviri kufamba sei
izvo handingazivi kuti kana vachidero vanenge vachireva sei nokuti isusu tinotevedzera mutemo wokuti tinofanira kushambadza 21 days mazuva makumi maviri nerimwe chete musi wesarudzo usati wasvika tinoitazvepamaredhio pamateleviishons izvozvo vari kutaura nevekubva kutaura nezbc nertv nezbtn nezvinhu kutaura newe handizivi asi kuti isusu hatisi kutaurira vanhu handisii kuti ndingaiwirira nazvo izvozvo nokuti kana izvi mangwana acho mapepa ose anenge akazara neredhio kushambadzira vachitaurirwa kuti munoenda pakati pakati police station yakati yakati constituency yakati nemawadi mangani varume vangani vanhukadzi vangani nevari kuvhota vacho pamwe chete vangani zvose izvozvo tiri kuzvininga
tichitarisa sarudzo dzapfuura dzakaitwa dzemuna Nyamavhuvhu Zeki yakasanganawo nematambudziko ekuti mune dzimwe nzvimbo sarudzo dzakanonoka kutanga nenyaya yematambudziko akasiyana-siyana dzimwe nguvawo kuperekedzwa kwemapepa nezvimwe zvakadaro zvinhu zvamungati makadzidza here magadzirisa musarudzo iyi iri kuuya yemabielection
Atakagadziridza, atakadzidza. Vatere vafano kuti Zeki haishandi yoga. Inovajunga kana mukati mimi mushaya nebhasikoro renyu kuzodai. Ukazoti musi wacho wanofanira kuuya nebhasikoro mukasaya naro. Ini ndingagoita sei kana kuti ini ndingagoita sei. Zvinoitika izvozvo. Nokuti Zeki haishandi yoga. Tinosevenza nevamwe vakawanda kuti basa racho ribude.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Ambassador Rodney Kiwa vari parunare muHarare neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day iro ririko nesvondo sachigara veZimbabwe Human Rights Commission vailaston Gwadi vachikurudzira hurumende kuti iite zvakawanda mukuona kuti vanotyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zveuori varangwa. Vachitaura kumahofisi avo pakucherechedza zuva iri, vamugwadi vati pachine zvakawanda zvinoda kuitwa mukusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe. Zuva iri rinocherechedzwa pasi rose musi wa10 zvita gore roga roga, asi nekuda kwekuti gore rino ranangana nemukupera kwesvondo, Zimbabwe Human Rights Commission yaona zvakakodzera kurecherechedza nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avamugwadi aya uye kuti zvii zvingaitwa nehurumende.
Nai zvakakosha zvikuru mukatarisa zviri kuitika munyika dzese nekwese kuri kuitika zvinhu zvakaipa zvinotyisa nekuda kusateedzera kodzero dzevanhu. Zvinoti zvemuno muZimbabwe kodzero dzevanhu dziri kutarisa dzinerumbunikidzwa kubva gore rapisawa mugado zvinenge zvawedzera mambunikidziro ari kuitwa kodzero dzevanhu. Tichiona kuti vanenge vari responsible vanomirira hurumende havasi kutsungwa kana kumitwa pamberi rematare edzimhosva nenyaya dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Saka mashoko avangwadi anofadza zvikuru kuti vari kuzvionawo semukuru anomirira Human Rights Commission kuti hapasi kuitwa zvinhu zvinofanira kuitwa kuvanhu vanombunyikidza kodzero dzevanhu.
Asi munoona paine matanha anozotorwa here nehurumende kana kuti zvinongoperera mukutaura kwavamugwadi ikoko?
Vamugwadi vanomirira bato kana kuti chindima chinofanira kuongorora hurumende mukuchengetedza kodzero dzevanhu. Saka mashoko avo anongovawo mashoko angofanana nanotaurwa nani nani zvake ekukurudzira hurumende kuti iite zvinofanira kuita. Iyo hurumende ndiyo pate zvayo nekodzero yekuti ione kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa, kodzero dzevanhu dzakurudzirwa uye kodzero dzevanhu dzabatwa zvakanaka. Saka vamugwadi vanongotaurawo zvavo, asi kana vakasapirirwa hapana zvinoitika, nekuti hurumende kazhinji kacho panovanhu vanombunyikidza kodzero dzevanhu vanotombunyikidza kodzero dzevanhu zvichizivikanwa nehurumende.
Tanzwawo vabata nyaya yeuori, zvii zvingaitwa kuti dambudziko iro recorruption ringe richigadziriswa nekumiswa?
Kuti dambudziko recorruption rimire munyika rava veZimbabwe zvinoda chete avo vanoita nezvekutongwa kwenyika kuti vange vane chido chemazvokwadi chekuti vamise corruption.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere vari parunare muHarare neStudio 7. Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi, mauto eIsrael achinzi auraya vanhu vemupalestine vatanhatu muguta reTabas muWest Bank nhasi. Izvi zviri kuitika panguva iyo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kukurudzira kuti nhaurirano dzerunyararo dzitangwe zvakare, uye svondo rino vakaudza United Nations Security Council kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vari muPalestine achapa kuti kuunza runyararo mudunhu reMiddle East kunetse. Gurukota rinoona nezvekudyidzana kweIsrael nedzimwe nyika vaEli Cohen vakashora kurudziro yekumiswa kwehondo yavaGuterres iyi, vachiti kumiswa kwehondo kunobatsira Hamas iyo inonzi neAmerica chikwata chematororo. Vanhu mirioni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million vanonzi vamanikidzwa kuenda muupoteri muGaza. vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri vanonzi vakafa muIsrael nekuda kwehondo iyi, ukuwo Palestine ichiti vanhu vanosvika zviuru gumi nezvinomwe vafa kusvika pari zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Hondo yeIsrael neHamas ichiri kuenderera mberi. Chava kunetsa apa ndechokuti vanhuwo zvavo vari kukuvara, vari kufa muGaza, vari kushayiwa zvikafu, vari kushayiwa mishonga nezvipatara nokuda kwehondo iri kuenderera mberi.
Pane here zvamungati zviri kuitwa kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichimbomiswa kana kupera nedzimwe nyika kana mamwe womasangano epasi rose?
America neshamwari dzayo iri kuzama napainogona napo kuti vakwanise kumbomisa hondo iyi sezvakamboitwa mazuva mapfupi apfuurayo, pachimboonekwa kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. Ukuwo kuUnited Nations, mubatanidzo wenyika dzepasi rose, vasecretary general veUnited Nations vaGuterres vabva vaburitsavo imwe yanoti article, mutemo wavakapuwa une simba ravakapuwa rokuti vaudze Security Council kuti dambudziko riri kuitika kuGaza richange richinetsa pasi rose, kana pakasambomiswa kurwisa kuri kuitika pavonekwe kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. So masimba avanawo iwawo, masimba makuru chaizvo avanenge vachiisa kunyika dziri muSecurity Council kuti dzione kuti dzazama napadzinogona napo kuti pamboitika ceasefire, vanhu vachitaurirana, chinangwa chiri chokubvumirana kupedza hondo iyi.
Tichitarisa kuti nemusi wesvondo izuva rekuremekedza kodzero dzevanhu, mungati zvakamira sei pakati pehondo iyi iri kuitika tipe Israel neHamas, tichitarisa nyaya yekodzero dzevanhuwo zvavo?
Isu nezuva rinonziro ndo zuva rinocherechedzwa kodzero dzavanhu pasi rose. Zvinhu zvakakosha chaizvo kuti kwete hondo chete yokuIsrael, asi dzimwe hondo dzingave dzinoitika kuRussia, Ukraine, kuSudani dzinge dzichitaurwa kuti dzimire.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare kwakari kuOhio naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Mapurisa edunhu reLimpopo muSouth Africa anoti abata mabhazi madiki anga akatakura vanhu zana nemakumi matatu vasina magwaro ekufambisa vari zvizvarwa zveZimbabwe vanga vachipinda munyika iyi zvisiri pamutemo. Mutauriri wemapurisa edunhu reLimpopo, Brigadier Sulani Mahlaba, vaudza vatori venhau kuti pavanhu ava pane vana makumi manomwe nevanomwe vane makore ari pakati pemwedzi mitanhatu kusvika kumakore gumi nemanomwe. Vati vatyairi vemabhazi aya zvizvarwa zveSouth Africa uye vasungwa. Izvi zviri kuuya mazuva mashoma South Africa yazivisa zvakare kuti yakamisa vana mazana mana nemakumi mana vekuZimbabwe vaipinda munyika iyi vasina vaperekedzi. Asi hurumende yeZimbabwe yakaramba mashoko aya. Chikwata cheZimbabwe kumakwikwe kuita zviperengo cheZimbabwe Spelling Bee chapedza chiri pachinhano chetatu panyika gumi neimwe dzanga dziri kumakwikwe African Spelling Bee anga achiitirwa kuKampala kuUganda. Chikwata cheZimbabwe chakaumbwa nevana vakabva muzvikoro zvepasi nezvepamusoro zvakasiyana-siyana zvemunyika zvinoti Goldridge Primary School kuKwekwe, Kyle Prep School kuMasvingo, Springs of Grace College neLomagundi College. Taboka Ncube weStudio 7 abata vanga vachitungamira chikwata cheZimbabwe amai NRS Chomusora.
Siri kuUganda kumaAfrican Spelling Bee Championships. Saka ikokoko kunenge kune mateam 2, kune majunior vadiki vanovawo 9 to 12 years, so 9 to 13 years. Masenya maombe vanotanga 14 to 16 years. Saka na asimbo kataita actual competition yacho. Zimbabwe yawanko itaita number 3 kuvadiki majunior, yaita zve number 3 kuvakuru masenior yawana matrophy.
Panyika dzanga dzichikwikwidza apa dzanga dziri nyika dzakawanda sei?
Total yenyika yese 23 but kwakanza kuya nyika 11.
Tiri kuona ichibuda iri panumber 3 apo. Zvinhu zvamagamuchira sei izvi?
Aiwa tafara zvikuru nekuti ndofunga inguva first time yedu kunyatsouya taka tiri timu yakakwana uyezve takanyatsopractisa vana vakatanga kuenda kumaregional avo macompetitions maregional competitions vakazoita kumanational competitions eZimbabwe yese then vazouya kuno kuAfrica spelling B tisutega zvekare panyika dzahwina tine vana 2 vaviri vapinda mutop 3 kwese kujunior nekumasenior.
Kumhuri yeZimbabwe ndeapi mashoko amungada kutaura?
Kuruzhinji rweZimbabwe ndinovakurudzira kuti ngavawande vachirejista vana vavo nekuti zvinobatsira vana even mukudzidza kufarira kuverenga nekuti vana ava vaitarara vachitoverenga mazi zvinovabatsirawo even muchiri muzvidzidzo zvavo nekuti vanenge vatoone ruzivo ruzvakawanda hasingori maspelling chete asi vanenge vachiwana ruzivo, tinoiti literacy muchirungu. Saka izvozvozvo tinokurudzira kuti nyika yeZimbabwe ngaiti kuti vana vavo vapindewo mumacompetitions akadai so vazokwanisawo kusimudzira even flag yenyika.
Vanga vachitungamira chikwata cheZimbabwe Spelling B, amai Enris Chomusora vari parunhare kuKampala kuUganda, naTaboka Ncibo weStudio 7. Donzo rehurumende rekupedza chirwere cheAIDS muvana vadiki pamwe nekumisa kutapuriranwa kweutachiwana hweHIV panosvika gore ra2030 rinogona kunetsa kuzadzisa sezvo vagari munzvimbo dzakawanda vari kuti vari kufamba nzendo ndefu kuenda kunotora mishonga. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwekunonoka kuwana rubatsiro, sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vakafa gore rapera chete munyika nezvirwere zvine chekuita neHIV and AIDS. Mumwe mugari ari pachirongwa chekunwa mapiritsi emaARVs vaJesmond Kaitano vanoti vakatomborwara zvakanyanya mushure mekunge vatadza kunotora maARV avo kuSt Michael's kuMondoro mudunhu reMashonaland West. Vakaitano vanoti sezvo kumba kwavo kuri chinhambwe chinoita makiromita makumi matatu kusvika kwavanowana mishonga, vakashaya mari yekufambisa kuenda nekudzoka inoita madhora mana ekuAmerica kuti vakwanise kunotora mapiritsi avo. Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekuZhombe mudunhu reMidlands, amai Susan Mhlanga, avanoti vakanonoka kunoongororwa mushure mekunge varwara nejeko nekuti kiriniki yavo iri kure nekwavanogara. Mumwe mukoti mudunhu reHwange kumaTebeleland North, muzvari Patient Zigauke, vanoti nekuda kwenzendo ndefu dzinofambwa nevanhu vave kubatanidza zvirongwa kana vave kuenda munzvimbo dziri kure kana kuti integrated outreach. Muzvari Zigauke vanoti zvinhu zvave naniwo nekuti vanhu havachabhadhare mari kukiriniki sezvaimboitwa makore mashoma apfuura. Danho ravanokurudzira
kudhara ndichiri kusvika vaibhadhara madhora dzotanditi zeni thegovernment introduced what we call reserve based fund RBF.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMatebeleland North, iro riri panhamba yechipiri pauwandu hwevanhu vanorarama neutachiona hweHIV munyika, vadhingane Ncube, vanoti nzvimbo dzinowanikwa mishonga kana kuongororwa dziri kure nevanhu zvakanyanya. VaNcube vanoti kugara mumwe ari kwake mumwe kwake kwevanhu vanenge vakaroorana kunowedzera kuti vanhu vaite shamwari dzepabonde dzakawanda zvisingakurudzirwe.
Mareserva kwacho challenge that we have ndeyekuti hatizonyanyi population iri kumareserva haizonyanyi kuwana rubatsiro in time kumahealth facilities. Mahealth facilities anenge ari kure, kuzowana rubatsiro HIV testing is one of the key ones.
Izvi zvinopigirwa nemukuru weNational AIDS Council kana kuti NAC mudunhu reRupane muzvari patimusa moyo avo vanoti dunhu reRupane rine mawadhi makumi maviri nemasere asi rine makiriniki gumi nemana chete.
So Lupane district tine mawadhi 28 but we only have 14 my health centers. So vanhu vanofamba long distances.
Mumwe wevakatanga kubuda pachena kuti vanorwara neHIV and AIDS munyika amai Tendai Westerhof vanokurudzira madzimai zvikuru vekumaruwa kuti vanoongororwa kuti havana utachiona hweHIV here kana vave nepamuviri kana kuti vachida kuita pamuviri.
Ngatirambe takashinga tikasire kuenda pamushonga kana taona kuti tane kana tiuka kuita nhumbu.
Mukuru mubazi rinoona nezveHIV and AIDS munyika reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vanoti zvose zvichagoneka vachiti vagari vemunharaunda ndivo vanofanirwa kutungamira munyaya dzekurwisana neHIV and AIDS munzvimbo dzavagere. Dr. Madzima vanoti mari nezvikwanisiro zvinofanirwa kupiwa vagari venzvimbo kutsigira dingindira reWorld AIDS Day regore rino rinokurudzira kuti nharaunda dzitungamire kana kuti let communities lead.
Ivavo ndovanoyangisira zvinodikanwa necommunity, saka ngavave vanopiwa mari netechnical support vange vachikwanisa kuimplementa maprograms mumatunhu avanogara.
Zimbabwe iri kuwana rubatsiro munyaya dzezveHIV and AIDS kubva kumasangano akawanda nenyika dzakawanda pasi rose kusanganisira America. Gore rino chete Zimbabwe yakapuwa mari inosvika madhora ekuamerica mamiriyoni mazana maviri nemasere kana kuti US$208 million neamerica sekutaura kwevakafanobata chigaro chemumiriri weamerica muzimbabwe kana kuti US Embassy Church D Affairs amai Elaine French.
Today, thanks to decades of support from PEPFAR and other donors, communities and host government efforts, Zimbabwe has turned the tide for millions of people living with HIV.
Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 miriyoni vanonzi vari kurarama neutachiwana hweHIV munyika yose uye miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vanonzi vari pachirongwa chekunwa mapiritsi emaARVs. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8pm tiri kutaura pamusoro pezviri kuitika munyika. Takatarisa sarudzo dzemabielections dziri kuitwa mangwana. Nhengo dzeTriple C dziri kutsigirwa navaNelson Chamisa dzichinzi nedare reHigh Court hadzisi kukwikwidza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabielection mangwana achange aine mazita enhengo dzaro, sezvo rakakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court richipikisa mutongo weHigh Court nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Taboka Ncube.
Thank you.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 8 kumphalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota ama-ballot papers azabe ekhona endaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by-election kusasa enamabizo amalunga alo. Amapholisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu abakade besemabhasini bengene kweleSouth Africa bengela maphepha iningi labo kungabantwana abakade besiya ebazalini. Kulo wesilisa weBindura wasalamaviki amathathu evalele esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa osebulele ilizwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapholisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu 130 abakade besemabhasini bengene kwele South Africa bengela maphepha. Phakathi kwalaba bantu kubikwa kulabantwana abamachumi phose ayisikhombisa 77. Sixoxa ngalolu daba loLizwe Dube owenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa.
Into esidabula kakhulu singasizizalwane zethu zaseZimbabwe sidabula kakhulu kakhulu sikuzwisa ubuhlungu uma kuthi abantwana bezovalelwa bezama ukuthi bezobona abazali babo. Kubuhlungu kakhulu ngesikhathi lesama holiday umuntu abebhekela ukuthi uzojabula labantu bakhe.
Kuyini ke okwenza ukuthi abantwana nxa besiyabona abazali bebe bengela maphepha eneleyo lapha?
Okunye kudalelwa ukuthi abanengi abasuka emakhaya basuka ngokudubeka bengiyabanyabala maphepha bangaba elokungena eSouth Africa zothola abanye basebenzisa maphepha angapha angekho lawo emthethweni. Yikho sikhala kangaka sikhalela ukuthi sibe lamalungelo ethu lathi sibe lezinto zethu ezifaneleyo.
Nxa abantwana ke sikhangela emthethweni behamba beseqa imingcele bengela maphepha eneleyo kuba lengozi ke laphana yokuthi lesukuba bengabanye abajontshiweyo nxa abazali bengekho. Ukubona njani lokho?
Hayi, mina ngibona ukuthi abantwana bengatshontshwa eminingi iminyaka abantwana behamba bengena besiza ngapha ngezinye indlela lokho yokucindezelwa lokho okwenzakalayo ngoba lo muntu osuke nabantwana uyazi ukuthi umntwana umusemzalini wakhe. Lo muntu ubhadalile ebhasini, ubhadala imali epheleleyo, ube kulelungelo ukuthi ebona uma ukuthi webabamba ababophe lo driver lo bemtshela ukuthi okay le nto le eyenzakala asiyifuni, angcono ubile labantu.
Abanye ngabathi hathi iSouth Africa ayila a problem lapha bathi hayi ukudula ke kwama passport ngokunye okwengeza udubo lolu ukubona njani?
Yikho vele lokho vele ngoba ipassport siyadula manje. Ipassport lethe yona le umuntu abeyihola ngaphe South Africa ayifiki kule amount le ekhulunywe yi-president yethu. So yikho abantu bezobuya ngama border jumper ngoba abayenelisi ukuthi bathole le mali ukuthi bethathe ipassport.
Lo ngumnumzana Lizwe Dube wenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa obexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg.
The Voice of America.
Ngulo wesilisa weBindura oselamaviki amathathu evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa osebulele ilizwe njalo walethela uZulu weZimbabwe udubo olukhulu kanye lokuthi kugcwele amasela kubandla leZANU PF. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi aphakathi kokulwisa ukuthi umsolwa uMnumzana Patrick Kingirasi akhululwe ngoba ebotshelwe ize. Baningi abantu asebebotshelwe icala elifanayo ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification Reform Act okuyinto
ezazisenzakala kakhulu njalo phansi kombuso kamuyi uRobert Mugabe. Untungani ngomo yeStudio 7 uxoxele lunga leTripus umnumzana Sweden Chiroza, yena othi ukubotshwa lokho kuveza sobala ububi bombuso kaMnangagwa.
Nxa sokukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu, lokho sokwenzakala yinhlamba, yikuyeyisa abantu, ukuthatha abantu angani yizigqili okwenziwa nguMnangagwa. Kwakuvele kukhangelelwe ngabanye kwamanye amazwi ukuthi kwesinye isikhathi uMnangagwa uzaletha inkululeko kwelethu ilizwe, kodwa thina sasivele sikwazi siyazi imbali kamasuku lodabengwa ababotshwa bengelamacala uMnangagwa engu-Minister of State Security. Abantu babotshwa iminyaka eminingi, kwaba labo Job Sikhala abavalelwa phakathi bengeniswa entolongweni bengelamacala bengaqinisanga njalo kungelasigwebo. Now nxa sesikhuluma ngendaba ezokuthi umongameli umuntu uyakhuluma yena ethi uyehluleka, sikubiza ngesikhiwa sithi freedom of speech, okutshengisa ukuthi yinto ekhona kumalungelo oluntu ukuthi umuntu amele akhulume ekhululekile, katetisanga phela umuntu ukhulume umbono wakhe. So lokho okwenzakalayo vele kuhle kufake sobala ukuthi owayenguye owayedunga abantu, enguye owayebangela ukuthi libizo likaMgabe lingcole kangaka, nguye yena lo uMnangagwa lebandla lakhe abalibizwa ngebizo lokuthi Lacoste.
Lina njengebandla eliphikisayo mnumzana Chiroza, kuyini elikwenzayo ukuvikela abantu ukuthi bengabobotshwa mahlayana bebotshelwa ize? Kuthiwa bathethisa umongameli kungela nhlamba bayikhulumileyo njengalumlisa osentolongweni sikhuluma nje.
Nxa sikhangela into ebayibizwa ngemthethweni abayithi yi-president, kulezi nqumo ezalethwa izinkantoli i-High Court ne-Supreme Court zikhulula abantu ababebotshiwe. So lokho sokwenzakala kuhle kutshengisa ukuthi akukho emthethweni, ngoba imthethandaba imele ilandele lokho okwayethulwa kudala. Kodwa sikubona ukuthi osokwenzakala ukuthi abantu sebebotshwa nje mahlayana behlale ejele mahlayana kungelacala eliyabe likhona. Sithi ukuthi sesiyizigqili zezanu-PF, siyizigqili zikaMnangagwa lapha ezweni.
Ngesikhathi sikaMgabe baningi abantu ababebotshwa bebotshelwa icala elifanayo, okuyinto eqhubekayo phansi kombuso kaMnangagwa. Ungathini nxa uqathanisa imibuso yomibili?
Ngithemba mfowethu uyakhumbula ukhona owakhuluma waze wakhuluma amabala angayenziyo okuthethisa uMgabe, bambiza bekungulumumba kodwa wayokhulula. Nje lokhu okandoda lo umuntu osikhulumela umbono wakhe kathethisi, usithi ukuthi umbuso kaMgabe wawukhululekile, awukaMnangagwa ngundoda kusadalana abantu babanjwa ngamandla.
Umnumzana Sweden Chiroza ngowebandla eliphikisayo eleTripus. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule.
Umuntu ephula umthetho uyabotshwa, kungakhathalekile ukuthi umthetho lo obusayo uMnangagwa kumbe obusayo ngubani. Obusayo wonke umuntu obusayo lizwe lethu leZimbabwe lile mthetho yalo. Kodwa-ke mina into emangalisayo kubona amagqwetana la anjalo angafuni ukuthi umthetho welizwe ulandele. Umuntu nxa kuthiwa engathethisa umongameli uyabotshwa, umthetho nalolo khona kwangabanosuse kuqala bese sikhuluma ngawo vele ungekho. Kodwa umthetho nalolo ukuthi yona umuntu engathethisa umongameli upresident welizwe, yikubona umthetho kathesi umlozeni kulelokuzeni umthetho okhona ovike even umongameli ukuthi kabotshwa esesihlalweni, kathonisiswe esesihlalweni, ngokunjalo yimthetho yelizwe liyalankona.
Kodwa baba Gawule, nxa sikhangela inhlamba lomuntu okuthiwa wathethisa ngayo umongameli, kuthiwa wathi yena abantu bayahlupheka eZimbabwe ngenxa yokwehluleka kukaMnangagwa. Ekhaya egumeni abantwana nxa belamba kusolwa ubaba nxa esehluleka ukukhusela imuli, ukusola uMnangagwa njengoba engumongameli kuyinhlamba ngandlela ba?
Hathi ukusola uMnangagwa kusiyo inhlamba, ngoba umuntu wonke ulelungelo elikhona ilungelo lakhe esithi thina ilungelo lokuthi akukhulume kodwa engathethisanga. Freedom of expression. Umuntu kumele express ngendlela afuna ngayo kukhona kusekelo sombuso seneso. Ungathi iZANU-PF kumbe ukusole iZANU-PF ngalokho lalokho ayisho ukuthi udala icala. Ungasola even umongameli, even emaralini anti yawuzwa abantu be-addressa besithi hayi umongameli ye sehlulekile lapha lalapha ingane inkomo bazake beboshe labo abantu abanjani. Mina angikholwa ukuthi kuyikho khonoko kuphela ukuthi khulume wathina umnakaba ehlulekile. Kukhona inhlamba ayikhulumileyo ngoba into ibotshelwayo yikuthethisa umongameli. Kule nto enzela yona nkomo akula kuthethisa lapho, ngumuntu osayo laye osola olezinto yakhe ngayo umongameli esola inguwo eceleni kwakhe nxa umuntu we-opposition akwaziwa. So uyabe ekhuluma umbono wakhe kodwa ukuthi nxa esebotshwa ubotshwayo ngothethisileyo kumele sikwehlukanise khonapho. Engxela obambuphayo kulokunye angakukhulumiyo enxa wathethisa kodwa sokungazwakala kuthi nxa esesiyafika ekhoti nxa yenalacala athethisana wafika bamkhulule ekhoti wabaqala nxa umuntu ezendani.
Ngokutsho kwamagqwetha iyo inhlamba yena leyo eyakhulunywayo ukuthi umnankagwa uyehluleka. Njalo sesike sakubona kwabanye abantu babagawule ngoba kayisuye owakuqala lo. Sebebaninga sebebotshiwe betheswa amacala afanayo nxa beyabe bethe basola okwenzakala elizweni basola umnankagwa ukuthi uyehluleka. Baninga sebebotshiwe phezu kwalokho.
Kodwa nkomo ngithanda ukuthi ngithi ngilethe lokho. Ngibonile ngesikhathi sokhankaso lapha i-opposition ibithi nxa i-addressa noma ngaphi bebephuma langaphi lakumabonakude bebephuma bekhuluma besithi umnankagwa sehlulekile ukuthi soko iZANU-PF yehlulekile lapha kodwa zange mbona umuntu obotshwayo.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU-PF. Abalimi bakhuthaza ukuba baqhubekele phambili ngokuphendula insimu, ukugebha amagodi lokunye kodwa bengaqali ukuhlanyela. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu lingakaqali ukuna njalo abanye abalimi sebelahla ithemba njengoba izifuyo zingasela manzi lamadlelo. I-Studio 7 ikhuluma lomqondisi wenhlanganiso ye-Agritech Samathebelele North umnumzana Dumisani Nyoni.
Okokuqala kuyinzama ukuthi nxa kuthiwa ngumnyaka obe elimini kumbe leminye nje iminyaka kuyenzakala ukuthi ngokuguquka kwesimo somkhathi siphuze ukuthola izinto. Khathesi abantu abaningi sebethe besithi yindlala kodwa kulihlu lethu sikukhangela ngokuthi khona izulu seliphuzile ukuqala esiyakuthi ngesilungu i-late start to the season. Izulu liyalikwenza ukuthi liqalise libuye likhambe lithi selisiyavuya kwesinye isikhathi sibe sesithi hayi lapha kube yi-fall start but khathesi i-late start liphuzile ukuqalisa ukunezulu. Ubuzima bakhona nje ukuthi liphuza nje ukuqalisa indawo eziningi ezinjengabotsholotsho onkayi olufane omango ulilima ngapha kusiye eGwanda bavame ukuthi basizwa lizulu lokuqala lilona litiwa lihle ligeleze lingene emadamu kulamachili izifuyo zibe sezithola ukunatha. Pho ngenxa yokuthi akwenzakalanga lokho abalimi indawo eziningi baphakathi woduwo lokunathisa izifuyo osokudinga ukuthi sigebhe emifuleni lapha sizikele sizinathise inkomo sizikelelele sizinathise. Kudinga njalo ukuthi lapho esiyabe silomunye wethu lomgodi singedisane laye ukuthi kuponje amanzi okuthi izifiyo zethu zithole ukunatha. Emadini lapha kusela lutho, kungasela lutho nje emadlelweni sokudinga ukuthi abalimi aluka kuvuma sithenge utshani sithenge ukudla kwemavinkilini lokhu okwezifuyo sibe sizipha nje mbijana ama 2 kg 3 kg nenkomo ukuthi ziphile kuze kuyefika isikhathi ezulu likhalisa ukuna. Sibe sesikhulekele ukuthi liphethe libuyile singakadluli o 20 December khona phalile selisewuke.
Abanye ngabathi bona ku singaqala na ukuthi silime izulu bese lisithola phambili laphana.
Okunye ndinga ngokuchasise ukuthi nxa liphuza ukuqalisa so izulu okwenzakalayo ukuthi siba lesikhathi esifitshane esokulima sivuthise isilimo. Ngakho kuyabe kufuna ukuthi khona-ke nxa singaqalisa ukulungiselela kathesi ukudebha amagodi lokhu esikukhuthaza ukuphendula laba abafuna ukuthi basebenzise inkabi lokhu esikukhuthaza. Kodwa-ke ukuhlanyela asimeni sihlanyele sekulezithengiselo eziqinileyo ukuthi laloba yishiphi isikhathi kade izulu lingani.
Lo ngumqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agritex eMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni. Impi phakathi kwe-Israel lebutho leHamas lafaka kuluhlu lwamaqembu amalwecatsha adlulisa amalawulo ama-terrorist iMelika iqhubekela phambili iqina. Kule mibiko ethi unina omeli wePalestine eZimbabwe, umnumzana Almasiri, ubulewe ekubhonjweni kwelinye lamadolobho eGaza yi-Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo owehlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu.
Okwenzakala ePalestine kuyinto ebuhlungu, kuyinto embi kakubukeki. Ukufa kwabantu akukaze kwaba yinto enhle. Lapho kodwa abantu abangavumelani khona kuyakhuthaza ukuthi abantu bahlale phansi bexoxisane. Kodwa indlela abantu asebesifa ngayo, ngoba hanti kathesi ubuza ngomama lo. Mina ngithanda ukuthi sikhangele anyone nje ngoba wonke umuntu ulelungelo lokuphila. So okwenzakala ePalestine kuyadanisa.
Ye singabona kusiba lokumiswa kwempi emaduzaneni na.
Yebo, impi ingama emaduzaneni kumbe iqhubeke. Osokuqakathekile ukuthi amazwe angomakhelwane umhlaba wona uphathisa njani ukuthi kube lokuthula. Ngoba uma abantu ababili besilwa kakhulu kwesinye isikhathi belamandla bongu-2 okwazi ukudingakala ngabantu abangaba ngomlandankunzi. So kudingakala ukuthi umhlaba, amazwe omhlaba angatshotshozele kodwa bancedise ukuthi kumiswe ukubulawa kwabantu.
Sizwe inhloko ye-United Nations isithi yona kungaba lodubo laphana oluyenelisa ukuthi lungasalungiseki nxa impilo ingaqhubekela phambili. Sithi ukutshaya kwe-Israel laphana kungenza ukuthi kube lenzondo enkulu ezatshiya kuqhubekela phambili impi yokuthi ihama iqale nje futhi ngemva kweminyaka. Ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ngoba abantu kuma bechayiwe abaye befele ngemva kwezikhathi bayakhangela ukuthi abantu labana basenza lokho. So njengoba basenza lokho thina senzele. So abantu bayahlala labo ngemva kwesikhathi becabanga ngokuphindisela. So mbona ngazathi kokuqakathekile ukuthi into leyi imiswe masinyane ngoba abafele ngabafowabo izihlobo zabo. Labantu nje makhelwane uma siyisizwe siyaphilelana. So uma kuyikuthi abanye bethu babulewe kakululukuthi sikhohlwa ngakho nje khangele eceleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elela amalungelo oluntu eBhethu likaZulu. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota, ama-ballot papers, azebe ekhona endaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by-election kusasa, azabe lamabizo amalunga alo njengoba selikhweze eSupreme Court isicelo sokuphikisa isinqumo se-High Court sokuwavimba ukungena kulolu khetho. Umthethandaba we-High Court unqume usekela isinqumo sozithi ngunobhala jikelelo we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu esokuthi bonke abaxhotshiswayo edalela ephalamende lakumakhansila bengavunyelwa ukuncintisa kukhetho lwakusasa. Abekhomishini ebona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission babika labo besithi sebedinde amaphepha amatsha okuvota angela mabizo abe triple C axotshiswa ePhalamende nguThabangu. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Ekhuluma emhlanganweni awenze le ntathelizindaba eHarare, isikhulumeli sebandla le-CCC, uMnumzana Promise Mkhwananzi uthe ibandla lakhe likhangelele ukubana abekomishini ebona ngezokhetho eYezek kayisoze ikhiphe amabizo amalunga ebandla lakhe emaphepheni okuvota ama-ballot papers azabe sendaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by elections kusasa. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo weZek uMnumzana Rodney Kiwa utshele iStudio 7 ukuba nakudala sebedindile ama-ballot papers lawa angasela magama abe-CCC axotshiswa edale lePhalamende ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla uMnumzana Sengezo Jabangu. Lanxa isinqumo esethulwe ngumthethandaba owe-High Court izolo sisekele isicelo sikaJabangu sokuvimba amalunga lawa ukuba engancintisi kukhetho lwakusasa lwama-by elections bekungela bizo likaMnumzana Munyaradzi Phipione kufa kutizwi obe ngummeli weMabvukuta Fara izolo kodwa namhlanje beselikhona ukutsho ukubana ngasenelisi ukuncintisana loMnumzana Scott sisakuphanya owezano PF. UJabangu sonke isikhathi lesi ubetshela abantu labezindaba ukuthi kwaba liphutha ukufaka igama lika kufa kutizwi kuluhlu lwabaxotshiswayo edale ele National Assembly kodwa isimanga namhlanje ibizo lakhe libonakale selikhitshwa emaphepheni okuvota. Ingcwethi ezibona ngezemithetho yokhetho ezenhlanganiso efana leyeZimbabwe Election Support Network zithi imithetho ithi nxa kube lokuphikiswa kwesinqumo somthethwandaba waphansi owe-High Court njengalokhu kungafakwa isicelo sokuphikisa edale laphezulu ele-Supreme Court yonke into kumele ihle ime andubana idale laphezulu seliphe elaso isinqumo. Abenhlanganiso ekumsebenzi wokufundisa uzulu ngamalungelo abantu kwezokhetho eZimbabwe Election Advocates Trust bona bathi lokhu okwenziwa ngabeZek lohulumende yikwephulwa kwelungelo labantu okungazake kubonakale njalo yikucindezela abantu beZimbabwe. Ukhetho lwakusasa olwama-by elections lwenziwa ukuze kukhethwe amalunga edale ele National Assembly ethatha izikhundla ezigabeni ezithoba munemunye ezibalisa iMavukuta Fara, Bhinga North, Lopane East, Cowdery Park, Bulawayo South, Lobengula Magwegwe, Bite Bridge West, Nketa, Nempopoma, Mzilikazi, lamakhansela aleshumalane. La nxa abe-CCC besithi konke okwenzakalayo elizweni yisihluku esingakaze senzakale emazweni omhlaba njalo yimisebenzi yabezanu PF. Bona ke abezanu PF bahlala bekulandula lokhu besithi kabalani lokwenzakalayo ngokuxotshiswa kwabe-CCC edale lePhalamende lakumakhansili kodwa kuyikudonselana kwamandla okukhokhela i-CCC belwisana bona ngokwabo abe-CCC.
Iti Woza, Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi uphokile. Woza, Woza Friday, my sweetie.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi ogxile kumdumo kamasikandi ozibiza ngokuthi iphothamanzi lakwamathe. Ephethe idlalade lakhe lakuqala nangu exoxa lontungameli Nkomo owe Studio 7.
Susan Samadiki, Gomtoval, Simisha, in the Studio 7, Miss Fidel, and Mina, Kamala Escotin, and where Escotin, Langwea Corner, and in the Shana Futilana Bogula. I'm going to go to the corner when I go to the last year, 2022, and keep my album, and the Slovak City Ushak, and then go to the pain.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafisa ukuxhumana nami noma ukuthenga umculo wami usatholakala kini kuphela. Umculo wami uxhumana nami kunombolo ethi yona 0761803166. Iphothamanzi uzongithola lapho, ngiyaxhumana nawe. Sixoxe nje umculo wami uwuthole ngendlela ofisa ukuthola ngayo. Okwamanje ngiseSouth Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli bomculo nje ngibashiya nokuthi siyabonga nje isapoti abasinikeza yona since siqala ukungena emculweni kuze kufike nje khona manje. Hhayi, abanye basisapota mpela ngothando. Siyakubonga futhi lokhu, siyakujabulela nakhona ukuthi akuhlale kunjalo. Nabangakabisazi nawo ugcineni bagcine besazi. Bagcine besazi ngoba baningi nabo abantu abangakabisazi. Njalo ne-Studio 7 siyasicela naso ukuthi singenelele siwudlale nje umculo wethu, sikhombise abantu ukuthi bakhona abanye abaculi nje bangakithi nabo abasafikayo.
Sibonge uNtungameli Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Sizathola njalo nihlelo ngeviki ezayo. Ku Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho lama-by-elections olwenziwa kusasa, kanye lokuthi ibandla le-TCC lithatha amanyathelo bani ukuze lingahlahlekelwa izikhundla lezi njengoba amalunga axotshiswa edale lephalamende esevinjwa ukuncintisa kusasa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.